Why? Muria Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevo chidiki. Uhlelo The Connection lelami uMike Hove. Welcome. Muria Zimbabwe, mtswakazo muhle Zimbabwe muhle to The Connection. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Mtswakazo muhle Zimbabwe muhle. Today is December the 31st, the last day of the year. And in actual fact, for those that don't know, just in case you didn't realize, uhlelo labasakhulayo chirongwa chedu cheve chidiki is the last program that Studio 7 is giving to you in 2019. Of course, we'll still have the morning show in 2020. Mtswakazo muhle muri Zimbabwe. Welcome to The Connection. And I'm your host, Mike Hove. Once again, Muria Zimbabwe, ndinom gamchraim chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection lelami uMike Hove, on Tuesday the 31st of December 2019, New Year's Eve. Mtswakazo muhle Zimbabwe muhle, just a couple of hours until sesiyafika phela kumnyaka omutsha, umnyaka ka 2020. Nasi mchirongwa tonight on The Connection, seeing as though it's New Year's Eve and it's the last program of the year, I found it very fitting ukuthi hi, jigi, let's look back at 2019 and see ukuthi how mtswakazo muhle Zimbabwe muhle gorera 2019, umnyaka ka 2019 uhambe kuhle na. So I'm looking to open up to the mics to you, Zimbabwe muhle, mtswakazo muhle Zimbabwe, to come onto the program as we recap on 2019 and of course as the nation prepares for 2020. The big question I have for you all, Natsum Chirongwa, is one, how was Zimbabwe rearing in 2019 with regards to politics, socially, economically? How did Zimbabwe do? I also want to hear from you all, kuti aiwa gorera 2020, seeing as though 2020 is peaking and it's around the corner, what are your expectations for 2020? For those that are looking to join us tonight on The Connection, you can either text me on WhatsApp on +1202-465-0318, or you can call me live on air, Muria Zimbabwe Mtswakazo Muhle, on +1202-619-2077. I repeat, +1202-465-0318 is WhatsApp, and +1202-619-2077 is calling live on air. As we speak, Muria Zimbabwe, we're broadcasting live on radio on a 909 medium wave frequency, pa 4930-13860, nepa 15460 kilohertz. Saka kana text up a WhatsApp, we are mokwanza on the text up a kutfondra live parunare. Linga kwashi pela mtswakazo muhle Zimbabwe muhle uti, as we speak, we're broadcasting live on our three Facebook pages. Saka makatera chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo The Connection. Lelami uMike Hove.
Hey ta, hola, Jpico, hamazangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Thank you, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe,
Muria Zimbabwe, aiwa, tinotenda zvikuru, nekupinda mchirongwa chedu cheve chidiki. Today is December the 31st, 2019, New Year's Eve. Now, as I mentioned earlier on, we are recapping on the year of 2019, which means we're going to be looking at incidences and events that happened throughout the year that not only affected youth, but affected the nation at all. So let's get straight into it. The first event we're going to look at happened in January 2019. Zimbabwe, aiwa, pakango tanga 2019. So the first clip that we're gonna play will show you what happened in January 2019. This happened on January 15, 2019. Internet, vanhu were passing on messages that could be detrimental to the government. Let's take a look at it. How the internet shutdown affected the economy. Take a look.
Okay, so basically, if you look at the way transactions happen in Zimbabwe, we've mm-hmm. got the de facto national switch, which is called ZIM switch.
Mm-hmm.
By default, it is what you need, that is the national switch. So we've got all the member banks in Zimbabwe, which are about 18 of them, interconnecting to ZIM switch
mm-hmm.
via what we call IPsec tunnels.
Mm-hmm.
So IPsec tunnels are actually, you know, channels which have streamed through the internet
mm-hmm.
as means of interconnecting the banks and ZIM switch.
Mm-hmm.
So because the internet has been shut down, it means the tunnels have also been cut off.
Mm-hmm.
So literally, since the internet was cut off, there wouldn't be any transactions coming from any of the banks
mm-hmm.
Being switched through, you know, the national switch.
Mm-hmm.
So literally, the whole system would not have processed a single transaction today
mm-hmm.
Because of this, you know, internet shutdown.
Yeah, so Zimbabwe Mushe, you heard there from Umnumzana Ubeven Shapeta, young guy in Zimbabwe. He's an IT expert. Yena ubechasisa ngempela ukuthi hi apho pakadzinga ndandemthande pakadzinga internet, how did it affect the status of the economy? So Beven angachinyatsotsanangura ubechasisa ngempela uBeven esithi hi lapho kwacitshulu ubulembu obe internet, not just did it affect indlela abantu babexoxisana ngabo, the way that people were communicating, not papa sina WhatsApp, papa sina Facebook, papa sina Twitter, papa sina Instagram, ne email chayo chayo yanga isingashande takaona wana wanga kuscramble lezo chokwadi wachi manya kuna na VPN, looking for ways to break this internet block that had occurred, and some people were successful by getting VPNs and so forth. Beven was explaining a city hi on that day Zimbabwe lost millions of dollars, nyapina jalo, millions of dollars. So that's one of the incidences that happened in January 15, 2019, apopaka zima internet. But now, January was another eventful month in Zimbabwe. Another thing happened in January. Apo, the nation at whole was crying. Zimbabwe Womuhle, in January, on the 29th of January 2019, Panapapa Chirongwa Chedu Chevechidiki, we hosted a program, Apotati Chikurukura, Nyayakuti. The late Dr. Oliver Mtukudzi left us. This left the whole nation at whole broken in tears, crying. Not so long ago, Apo Marvelous Mtanganya, we and Gibbs Dube were hosting their program. They were talking about big incidences. Pinda Omo Mtere, I know it's Donald Mambo Maganya, with Aiwa. That's one of the moments that broke his heart. One of the things that stood out in 2019. Let's take a look at a video where the youth of Zimbabwe were pouring their hearts out and showing how much they miss Dr. Oliver Mtukudzi.
Usawole moyo kaneria, Maria newe. Neria, neria, usawole moyo kaneria, Maria newe. Usawole moyo kaneria, Maria newe. Kufima ne murume hanza, simona moyo kushinga, usawole moyo kaneria, Maria newe. Usawole moyo kaneria, Maria newe.
Oh, Daddy, what shall we do?
Daddy,
Sinzinja.
What shall we do?
What we can do is put our lighters in the air. My fear is keeping it global, man. We showing respect, mova. We love the legend. Yeah, we'll still let it get. We'll leave them shower walking, cause nobody can believe it. You're like an uncle, a father to all of us. When you came to be, you paved ways for all of us. One, and claim this when you were humble to all of us. That explains why there's so much grief in all of us. Born, I'm on the veil, I'm a show, I'm a web, okay, back one. I'm a kalang, I'm a tongue, I'm a web, okay, back one. Have a soon do love, a long song, who was sang a miss. You were a symbol of unity, see a power in me. Why you start telling? Why you start telling? Why you start telling? Why you start telling?
Daddy, what shall we do?
What shall we do?
Hey, Todi, rest in peace to the late Dr. Oliver Mtukudzi, a legend on its own. Lungo onde nemtereri wangu kutara, nga, ngezu kuti ngilomla leo kala ungenayo kushelo, asizwe nukutumbano kone kutu mwene. Kola kola mtereri, ndino mkamchele mchurungwa chelu, chewe chidiki, diana lipo kwa rinati.
Ye, magani ungomu.
Aywa, tripo, zuru fambe. I want to tell I'm innocent. No, I'm drunk and Jimmy come out to speak up a new year.
Zakamira zvakanaka. Eh hazvini zvaingo netsanyepa asi panga pakaita.
Tichitarisa zvakaitika munyika especially zvakasangana nevechidiki. What would you say stood out to you? Chichamungati chakaitika chamungati aiwa ichika ichi handife ndakachikanganwa zvakaitika muna 2019.
Mukoma zvakaitika muna 2019 mabasa anga kuwanika. Wana wechidiki wanga kuita zvinhu zvemadrugs hapana masimudziro aitwa asi nokuti segore ratakuda kupinda iri ndoda kutaura kune zvematombiro enyika kunyanya kuna vapurezidendi wedu vamunangagwa nevepurezidendi wekumdc wanelson chamisa kuti vange vachitaurirana mberi kuti nyika iendere kumberi tiite unity sechinhuani kwete kudividani nokuda kwezvinhu zvematongerwo enyika.
Mfunzo wangu wokupedzisira kwamuri mukoma ino tisati takupai mukana wokushuvira hama neshamwari dzenyu gore idzva rakanaka. Pane zvamakatarisira kuti zvichachinja here gore mugore ra 2020?
Aiwa, chokwadi sisi vechidiki tichada kufanira kuti tobatane tichiite fosi nevakuru vedu venyika kuti tiite unity tibatane tipedze chinhu chimwe chete nyika yedu yezimbabwe.
Mukana uyu uripo mukoma chiishuviraiwo hama neshamwari gore idzva rakanaka.
Chekutanga ndoda kuzvishuvira pache zvangu idivi ndipinde mugore rakanaka uye ndozoshuvirawo nyika yose yezimbabwe kuti aiwa taakubva mumatambudziko atiri tiende nerimwe gore nyowandi pezveunity. Chechipi ndoda kuti vabereki vangu vapinde mugore idzva. Ndoda kuzotiwo vandofara navo anonzi vamubure semimbure pamatondero ako honde vari vanga vachizopindawo mugore idzva.
Haiwa, takunzwa zvakanaka mukoma ino, tinotenda kwamuri, ndoti happy new year.
Happy new year.
Haiwa, tasvika. Thank you mukoma ino nekupinda muchirongwa, tosangana next week and this. Right, ndiri kunzwa ndine umwe muteereri nyezo kuti nginomunyu mulaleli nhangu ino uyangena kuhlelo. Kola number one asizoni kuti ukola number two yena utini. Kola mteereri ndinokugamuchirai muchirongwa. Nyakwamukela kuhlelo. Ndiani ari popa rinari?
Ndiweni.
Baba, ndiweni unjani?
Hai, nyapira mboti kunjani?
Hai, ngiphilile. Happy new year, baba.
Happy new year, bra.
Asizweni phela umbono wakho ndiweni. Nangu u-2019 usehambile. Nangu u-2020 usefikile. Ubona ngani u-2019 uhambe kuhle na?
U-2019 ndokahamba ngakuhle kodwa engikukhangeleleyo ukuthi la ku-2020 lokho esagadibha sefanayo mfowethu asikuyehli kuyo ngenxa yokuthi akukatshintshi lutho. Engikukhangele kakhulu ukuthi kathesi nishayela uvalo ukuthi sihlangane nesikolo abantwana kumele baye esikolo nje within 2 weeks time and i-school fees angikhona yimali eqanjwayo ethayisa abantu ngovalo engazake itholwe ngumuntu osezimbabwe kanti uzayithola ngathi okuqala kungena muntu esebenza ku-industry ngikhuluma ngama-doctors ayiwo akade eziqhashwa zikahulumende behlulene kwaze kwafika isigaba sokuthi agcine baxoshe umsebenzi kuyini okungalungiswa ekhitchini ma ngabe kusesigabeni selizwe lakithi sikhangele u-2020 kuzoba nomehluko.
Hayi, ngiyakuzwa. Baba ndiweni, kukhona na okwayenzakala kulo mnyaka okungathi hayi this is one thing I'll never forget?
Maqondana nokuphila siphila nje kuphela okwenzakeleyo lomnyaka ukuthi kube busungu kakhulu okungenza ukuthi singeke siphinde sikukhohlwe ukuthi kanti ngikambe kungabe kuzokuma kodwa kuphela ngokukhuleka la ngokukholwa nguNkulunkulu esikhangelelayo kuye kuphela kukho konke.
Hayi, siyakuzwa. Usungabingelela isihlobo labangani babantu wena?
okunkala ngibingelela abantu abami ngiphila labo phakathi kweguma ngibafisela kumnyaka lenhlanhla manje kakhulu noma bebhoyane nesikolo ukuthi izikolo lapho zivulwa manje uNkulunkulu angenele kube licebo lakhe kuko konke unkosikazi wami enginayo egumeni izihlobo zami ezingaphetheya kwezwe abakhona abangabazalwane bethumi nambili bonke ngiyababingelela ngithi ngabangena eminyakeni omutsha ohlambulukileyo uNkulunkulu abenzele izimanga bese ngingalibali manje uStudio 7 wonke abasakazi bonke ngiyabathanda bonke kakhulu uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke.
Hayi, siyabonga babantweni, kuwe sithi happy new year sesifikile.
Aw, happy 2020.
Hayi, siyabonga baba, sohlangana ku-2020 akithi ndiwe. Good. All right. Zimbabwe. That was Umnumzana Undiweni, one of our loyal callers. Uhleze ngena lapha kuhlelo uthi hi. Yena ubona ngani u-2020 same fanana, same story, just a different day. Pindai mchirongwa mutu zoma onrenyu. Earlier on, we highlighted incidences that happened in January. Takaona internet. Dande mtande richizimwa. Boo! Shut down internet ku Zimbabwe. Hurumende yanga yati, vanhu vanga vakunyanya kuwandisa zvinhu. Hanzi manga makuda kupidi, vanhu vanga vakuda kupidigura. Hurumende yanga iripo, hurumende yava Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Hanzi mamushandisa internet as a means of communication. Saka vakatoibloka internet kuitira kuti izvozvo zvisaitike. But tati na vabeven shapeta on that day, chirongwa takachibatawo musi wa 15 January 2019. Vashapeta is an IT expert. Vakapinda muchirongwa vakatsanangura vakati, kudzimwa kwakaita internet, the shutting down of ubulembu over internet was something that led to ilizwe lilahlekelwa ngama million amaningi. Ama million lezwa mthokazi omuhle. Another incident we highlighted, silahlekelwe liqhawe lamaqhawe ngempela, a musical legend umnumzana Oliver Mthukudzi. So we saw abantu abasakhulayo were pouring their hearts out behlabela ingoma zabo. We played ingoma eka Kelvin njalo uLorraine Maplanka Stout, bona they were singing ingoma ezika Tuku besithi ha ngempela silahlekelwe liqhawe lamaqhawe. Now as we move on to other incidences that happened in the nation throughout the course of 2019, let's move over to umnyaka ka March. Kumanika lenduko in March was a terrible, I repeat, terrible month. Nekuti aiwa ndipo pakanyatso rowa nedutu mpengo Cyclone Idai. Cyclone Idai ravaged the western side of Zimbabwe. Manicaland was one area that was completely ravaged. A lot of people lost lives, a lot of people lost a family, and a lot of people lost property. Let's take a look at a clip that basically sums it all up, what happened in Manicaland in March 2019.
Baba emurume wangu akasaka akawirwa nemba bvasiri apapo ari chiune kamwe kamwana kababa mukuru wangu asi akasati tikationeka kashe kutotsvaga patinokurudzira ndipo pakare pacho pana mazitomba sikadombe zvinoti tiade kumbira kuti kana kuna vana vakwanisa kutibatsirawo kuti tidini tikwanisa kutomutora.
Kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yatotange kudonha, yadonha miti mvura yachibva yadini. Bridge rorobva ratanga kutotorwa. Kutorwa kwebridge rakatonherwa ngemiti.
Mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone Idai yati konzeresere nzara
muri yango handisi kuzoti zvakamira sei kukumberi kwacho kwandikuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport maroad akavhara akazara mavhu kana akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzoti ndofamba sei
I have come in order to visit the families, communities, as well as the infrastructure and the reef has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance.
Liabona ke lapho that was what happened kumanikaland mu match mabvamaona kokupedzira kwakune mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vakanoonawo vanhu vakanovavhakacha kumanikaland vachida kuonawo kuti how bad was the impact of cyclone Idai pari zvino vasinganzwisise takaonawo zvekare over time 2% yamakanzi muri kubhadhara na finance minister professor Mthuli Ncube ndiyo yakazosha ndiswa kubatsira vanhu vekumanikaland asi hatisati tavabata kunzwawo kuti since then pane zvangati zvachinja here patokurukura nezvemamariro akaita mararamiro avo tikunzwa kuti tine muteereri I hear we have a caller asizoni kuti kubanikonekti imweni kola muteereri welcome mune chirongwa chedu
halo makadi
aiwa tiripo zviri kufamba
zviri kuita zviri naniwo
ari parunhare ndiani
ndi Joseph kupolokwani South Africa.
Mati masvika kuna 2020 here va Joseph.
Ndezvekutambuira izvi.
2019 akafamba zvakanaka here mukoma Joseph to the home owner.
2019 mazino chaiwo kana tikatarisa zvino zvakata se natural disaster zvaitika muZimbabwe. Itori nhamo pamusoro pemwe nhamo vamwe vaitakatika kunana chimanimani uko vanatuku vana vamugabe saka handifungi kuti pane rimwe gore rakamboshata zvinhu sairori
zvino makatarisira kuti pane besides that pane zvamungati ndicho chakaitika ichi chamusingangambofema akakanganwa muna 2019 here
ini zvangu ndotongorwadziwa nekufa kwakaita samanyanga pamwe chete navamugabe nyangwe tisingatarisi zvavo kuti vanga vari munhu wakamira sei asi tozongorwadziwa nokusangana matambudziko akaita saiwawo kwozoitawo vamwe vakarasikirwa nehama neshamwari kusaidzi rokuna nachimanimani uko zvakarwadza zvakarwadza unombaiona kuti zvinhu zvakadaro hazvisununguri
hazvo chokwadi takunzwai mukoma Joseph zvino tiudzeiwo nemaonero enyu pane zvichachinja here mugore ra2020 makatarisira kuti zvinhu zvichanaka here nyika ichadigwa shuga here
chikafu patafura handichiona apa kuti chikafu chingaenda patafura nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe tangojaira kungozvishandira asi dambudziko roitika manje nderekuti nyange ukashanda mari yacho yaunobata haishandi manje mari yavakaisa padarire iyo ndo yatongochema nayo kuti vamwe vanga vachirarama nokutenga nokutengesa kunze kwenyika but manje mabhondi aya ndo akakanganisa zvinhu zvese manje
zvino mukoma Joseph sezvo mutungamiriri wenyika navo finance minister vari kuti hapana kwaari kuenda mabhondi todi
inyaya yekuti zvavewo havana chavanoshaya dai vanga vachiona nhamo iri kuona vana vezimbabwe kunyange vari kunze kwenyika because kana ukanzi uri kudiaspora zvireve kuti zvinhu zvatofamba musheka izvezvizvi tikatarisa nyaya yemagwaro ekufambisa hakuna magwaro ekufambisa kuti vanhu vashande zvakanaka kudiaspora ikoko mafuta edzimotikari munyika hamuna futi saka kusvika kunumber plate yemotikari muzimbabwe hamuna kana motikari inoiswa number plate nyowani unotopiwa ichipepa chaiyo chaiyo saka unobva watongoona toti kana zimbabwe isina foreign currency hapana zvese zvinovimbisiwa vanhu izvi hapana kana chimwe chinombobuda
Aiwa, takunzwa mkoma Jose, chipeta imu mkana uripo, moresa ya ama, nesha mwari muba shuwireo, gore ijwa raganaka.
Aa, ndino moresa o, kumusha ndino bakumbere nguwa, kundino moresa o, ama zangu ziri kumbere nguwa, mzimbe kumbere nguwa kwa yoku.
Mm.
Ndozo moresa o, friend yangu yuku na bomb sprite yuku eno zi mkomo. Ndino mti happy new year, tapinda nyangu tanga tichi tichambura tambura tichapinda awo zezo kungo bero bero.
Ae wata kunzwa mkoma Jose, tinotenda zhukuru msati maenda kwa ndiri ndoti kwa muri mkoma Jose, happy new year.
Yepi, same to you, my tabasa, no kuti batao.
Ai, wamsaji kechirongwa ndechenyu modzoka next year, did. Right, ndiri kuzondine ubo mtereri, ahia ngilo munyu mlalele ongenayo kuhlelo, asizweni kuti mlalele yena uthini, ngota konekone kutini, kola mtereri, nyagwa mgela kuhlelo, ndino mkamchira mchirongwa, aripari narendi ati.
Hello, mtua, nasiwa ngani show.
Eva, show, zuru kufamba.
Zite ni amene ikoko.
Aiwa, tribo, mapinda ere muna 2020.
Chakatari sila kufinda. Yene kwenye jasa ya rasi ya tashiza.
Aiwa, msachike mkoma chosanga na muna 2020. Nyayeru mgango mainzo wa baba. Vaima tuza o maundre yu. 2019, akafamba zwa kanage.
2019, yeti ujanini ya modibu ziongzwa shakari mpengu wama.
Maguta, mchadi.
Nda guti atatakura nae.
Chii chaka nyato kuneta ipa ato tarisa gorela pura ato nakutu gorela pura gorela toshuka kumagumo pane shaka itike ere shwa mungati ijika ichi andifenda kakanga nwa manji
ya 2019 kuva pako 001 Zimbabwe. Ya, ama polisa akaita biri kuchikora kodzero dzevanhu zvakanyanya muZimbabwe. Kuenda nevakuru akaita sana vamugabe vanatiku zvimwe zvezvinhu zvatorangarira nazvo 2019 jara kutabudzika panyaya yemari apa. Yatitambudza zvakanyanya.
Makatarisi la upane zuchachinja ere mugore izvara 2020.
Ya 2020 ngiriko nane shambi kuhuru. Kusa na kwa ita mvura ukurikura jazuki njara ya ili kutezo uya mbuku wanewa na vayo. Kuta mbuzita kune ukurikura mba kuchinda mbeiwe kutu mbukuto kuru jira wanewe Zimbabwe kubeta ngata kumba kutuita ili nina mateta.
Aiwa takunza zvakanaka. Oh pedzai.
Ndioni taine chakanaka chiri muna 2020.
Kana munhu wese achiti hapana chakanaka chinobuda vazvo zvinotodii nekuti hatingaendere mberi tichitambudzika ka.
Taichiona zvekuti kamwe Jehovha vangapindira yezvi taangozama kuti pamwe zvamatongerwo enyika zvingabetsera asi takata nita zikona uti tingata njira zidu kutahorirana asi ni mabudira yakaita mahoti. Ndioni pachikwanisa kuti pave nekubatana kunogona kuendesa nyika mbiri.
Aiwa takunzwa zvakanaka vazvo. Tichipeta chirongwa mukana uripo uyu pane vamuda kumhoresawo here hama neshamwari muchivashumirirawo gore idzva rakanaka.
Ya ndinoda kuti nditi bate imo yemachinja munomu mandoro ndezi ndinoda denhere kuward 1 ndinoda munomu ward 2 mandiri vachademana kandira chiwara kuward 11 jesi misandi Jongata wanda ku ward 5. Nusubata u ama anisha mwari. Ama jamu jekwa kujiji yoti jirimu nomu mambo. Ndizvo kwazvisa mhuri yangu yandinayo pano ndichiti ngatipindei mugore dzamwe zvakanaka.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vazhou. Kwamuri ndoti happy, happy new year, nditi mudhara.
Ne kwamuri iwo, asi ndiri kuti kana tiri varombo vakomana, kupota tichifonafona ikoko kunonhidza, torai nhamba dzedu ndigopota ndichifonera, tobvara tiri pamhepo mbiyani.
Aiwa, musatye mudhara zvo, gore idzva zvamoita ka. Instead of kutifonera panapa live parunhare zvikanetsa, munongotitumirawo message paWhatsApp muchiti aiwa, bra Mike ndoda kupinda muchirongwa, musatye brazhou, ndinokufonerai handisi.
Akawhatsapp dzizvaisimira dekunga zvinenge akawandisa. Ndeida kutopinda muchirongwa almost daily.
Musatye, musatye, chirongwa ndechenyu, handiti mudara.
Ndiriya.
Aiwa, totenda zvikuru kwamuri ndoti happy, happy, handisi.
Neniwo hatinai goredza zvakanaka.
Aiwa, ndiyo ndiyo ndiri kunzwa kuti ndine umwe muteereri. I have another caller ungenayo kuhlelo singakaqhubukele phambili lohlelo. Asithathe nomlaleli sizwe ukuthi yena umlaleli uthini ngodouble connect kutwini. Khola khola mteereri, ndinomgamuchira emchirongwa. Who's on the line there?
Yes, makadi.
Aiwa, tiri nani, zviri kufamba here?
Zviri nani chose.
Ari parunhare ndiani?
Ndi Genius Mapenzi.
Mr. Genius, zviri kufamba here? Mapinda muna 2020 here, Genius?
Tapinda zvedu but zvinhu zvacho zvakaoma.
Chanetsa chii?
Vamunangwagwa vatiuraya.
Hinda?
Gore racho rakapera vachingoita kuti zvanyirira, tichitambura, so zvinhu zvacho hazvibatani.
Tichitarisa gore ra2019, pane zvamungati ichi ndicho chakaitika chandisingafi ndakakanganwa here?
Chiripo.
Ndechipi chacho?
Kurohwa kwakaitwa vanhu vachiuraya vanhu zvingaita hazvanyira kodzero dzevanhu. Nekupa mafake promises vachingotaura zvinhu zvavasingaiti.
Manetsa nekunzwa kuti zvemamultimillion deals. Aiwa, ndakunzwa zvakanaka mukoma Genius. Aiwa, takudzai. Tichitarisa gore ra2020 sezvo ratosvika mukoma, makatarisira kuti zvese zvichachinja here? Mamega deals achabudirirawo mo mamiriro akaita upfumi hwenyika ochinjawo munyika, vechidiki vawanawo mabasa, vawanawo mukana wekuzvisimudzira.
Kana pasingonepati inonzi ZANU-PF chete hapana chobudirira. Asi kana ZANU-PF gavhamendi zvezvanhani, zvinhu zvokubatana zvacho, chero vakabatana zvachobuda bekozi zvavari kuda zvacho vamunangagwa vachazviti havasi kuda kutsva vamwe munhu anovaenanisa kuti vatitaurirane. Saka
asi wani muna 2000 mukoma Genius, wani muna 2008 vatsvangirai navamugabe vakambobatanawo zvinhu zvikafamba zvakanaka.
But vakazoraya kuti tsvangirai wacho, saka panotityisa kuti tide vachitamisa vapinyi.
Aiwa,
vanourawa futi nava.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Tichipetawo mazwenyu okupedzisira, pane vamuri kuda kumhoresawo here? Muchivashuvira happy new year kanaka.
Ndinomhoresa momusi wangu namudhara nevapana vangu Genius Lee, Jim Kelvin, Fabikita pana Michel, ndendozokwazisawo hani dzimwe hama dzangu dzese dziri kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Okay, aiwa, takunzwa zvakanaka. Aiwa, tinotenda zvikurusa mukoma Genius, tosangana muna 2020. Kwamuri ndoti happy, happy new year.
Mukoma, tikusiyira gore rakanaka.
Ndizvo izvozvo. Nyezve kuti nyilo munyu mulaleli ongenayo kuhlelo. Khola khola muteereri, nyaya kwamukela kuhlelo. Ngubani okonekita imweni? Mulaleli, hello.
Hello.
Yes, ndati, how are you? Hello. Kola.
Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai. Ari parunhare ndiani?
James.
Mukoma Jimmy, mapinda muchirongwa, zviri kufamba here?
Zviri kufamba chaizvo.
Masvika muna 2020
South Africa.
That must come na 2020 here mkoma Jim.
Yeah, and kubunga zvakara.
Ah, what I regain kumbira producer wangu kuti akufonere back and then toona kuti ndakupinza muchirongwa here.
Aya ndakunzwa.
Oh, ah, ndachibvunza kuti mapinda muna 2020 zvakanaka here mkoma Jim.
Ah, andoona sokudaro.
Yinda.
Ah, 2020 inenge ine chiedza iyi.
Mkoma James mchiri kwere? Angibona ngani u James iline yakhe yahlupa. Hayi, othi siqhubekele phambili ngohlelo. Siyibona ukuthi abalaleli bona bathini emakhasini ethu amathathu. Ku-VOA Ndebele kulonkosi uthi lishona njani umsakazi omuhle. Sesibala nje a couple of minutes sesiyafika ku-2020. Mina angiboni kule nguquko ezaba khona uma inkokheli esikhona zingahloniphi amalungelo oluntu. Hayi, siyabonga nkosi ngalo mbono wakho. Ufundani uthi listening in Mpumalanga, kunjani eMpumalanga? Fundani, asiboneni ukuthi abantu bathini. Bantu ari kuthiko on our different pages pa VOA Studio 7. Ngatione kuti vanhu ari kuthiko. Ndikuona zvekare pane vanhu vazhinji vada kupinda muchirongo ari kuisa manhamba. Tinotenda zvikurusa. Hanzi na Peter, I'm watching you from Eastern Cape, Queenstown, ku South Africa. Kurisa iko ku South Africa. Charles Vaisa, namba ari kuZimbabwe, ari kuti ndoda kupinda muchirongwa. Innocent Vati, neniwo ndoda kupinda muchirongwa, ndiri pa Cape Town. Tax ari kuti I'm watching you live from Zambia. Muri bwanji, bra Tax. Aaron ari kuti okay, I'm listening, thank you. Kurisa iko mkoma Aaron. Joseph is saying, I'm watching you live. I'm in South Africa. Call me. Ari ku South Africa. Vaisa number. Tisha kufonera mkoma Joseph. Vagwatidzo Vaisa. Hanzi nokumbira ungopindawo nhasi muchirongwa. Please, please, please. Talent ari kuti ndeipi maikuru. Hanzi uyatidye sadza netsuro. Aiwa mkoma Talent. Thank you so much. Happy, happy new year kwamuri. Mr. Gwatidzo waza wafake nombolo ugole South Africa. Ugwatidzo. Geneva ari kuti tiripo pachirongwa. Aiwa zviri kufamba here mkoma Geneva. Ngatione kuti abantu bona batini kukhasi letu LVOA Shona. Pa page redu LVOA Shona, ngatione kuti vanhu vari kutiko. Pa VOA Shona, hanzi na mkoma Donald ndifonereiwo. Aiwa tichakufonerai mkoma Donald. Valentine ari kuti Botswana here. Tumelang ntate Valentine, okai ntate nake shab ke shab kwana kere. Happy, happy new year ntate. Dixon ari kuti aiwa watching you live from Polokwane, pra Mike. Aiwa, thank you so much. Kurisa iko kupolokwane, Vaisa number. Taka tarisara kuti chakufonrai. Mind Piri ari kuti kwaizwai mkuru wangu. Ndrukukona indri pa Botswana Gaborone. Aya, tumelang ntate Piri. Wakona chitowa ari kuti listening live pa Bristol. Yezu kuti ngilomunyu mlalele ungenayo kuhlelo. Asizwenu kuti umlalele yena uthini. Ngota bale kone kutwini. Kola kola mtereri. Nyagwamgela kuhlelo. Ndino mkamchira mchirongwa. Aripari narindiani.
Yoni mfanyo.
Baba nyoni unjani?
Maradini niko ndukuruwa ndri kumarondra ndinu mjoni.
Mkoma joni, kuru famba ere, zili saiko.
Wakomana, tiri ufara wakomana, at least mwombo tibata onda foniro, kukukukidu, nunga kake kipiri mbure, ino na mwediwe.
Aiwa, ona ima apinda ka mchirongwa, takutoti, happy, happy new year mkoma nyoni.
Hayo atapinda mkuru wangu amarondera iri mareda reda ipapa vakomana zvakaoma mpunge.
Nenyuye nenyuye hakuna magetsi kumarondera.
Hakuna chinhu tikeri kwandogara kuseri tombo murima mavatoti zvinhu izvozvizvi.
Aiwa, tichitarisa gore ra2019 mungati zvinhu zvakafamba zvakanaka. Hongu hako muri kugara murima asi mungati zvakafamba zvakanaka.
Hakuna hapana hope mugaro wangu amuna 51 years. Ndiraramira muZimbabwe munomu. Gore ra2019 I think the worst year.
Of your 51 murpazo panyika.
Panyika ino ndirarama.
Shei. Zvino tichitarisa kuti gore ra2020 ratosvika. Mungati pane zvakachinja here? Pane zvichachinja here? Makatarisa kuti pane zvichachinja.
Mvura ndoyanga ifanha kutotipa relief manje hakuna kuri kuratidza kuti hakuna mvura kana Mwari akatsamwa denga rakatotsamwa hama yangu. Saka 2020 tototarisira kuti makata kwakatooma. izvozvi zvipfungwa dzakatosangana pandakarara pamusoro pemubhedha pano ndikufunga kuti vana vanoenda sei kuchikoro vakamira sei atapera hatina kana mabhipi mishonga haipo muzvipatara umu ende hama yangu ka wakauya kuno kuyufu bad. Halo,
ndirikunzwa, enderai mberi mati.
Nyika ino yeZimbabwe ruvengo rurimo munomu ndongwandoraita kuti mwari atsamwe makakatanywa chete hakuna kutaurirana zvakanaka ende vatinenge takatarisira vacho vari kufamba vakatarisa pasi nishiya kuti chapinda vanhu vatina ava vachiruvengo saka 2020 hakuna hope as long as zvakamira zvakaita izvika vanhu vachitimuka jakumajini kuti iwe unonzwa sei kana mwana panedo asingaende kuchikoro vako vachienda ijustthink of yours only ka gentlemen mazimbabwenzi tine tava neruvengo rwakashata chaizvo tashaya kuti ende ukatarisa munomuka taimbofunga kuti makawanda machechi but machechi aya akandonga masome of them ka atova masatanist ndovari kuita kuti zvejusti wait kudai saka 2020 hakuna hama yangu hakuna I need you to come back and see what I'm talking about. I'm not casing anyone, I'm not case, but we don't have hope. Everything's done, we're done and doomed. It's all period kakara.
Saka hapana kana chinhu wanichamungati this is something good chakabuda pamuna 2019.
Hakuna munhu atakamira naye wacho vari kumunetsa vamwe vachimu marondera munomu. Chamisa ndo munhu ataite kachatitora wakamutesa mwana aye ari kutivangare vakamuridzira kuti munomarondera muno munhu achijara muti zvo ndikutaura ruvengo rwacho vatinaro chamisa because it's an opposition is an enemy we are surely can we do that we can't saka we are doomed inini handina kana hope come next year ndinganda ane 52 years but I don't have any hope we are done and finished ndi our faith has gone from nothing to matatu kuhora kwacho kana takatika pension pandikuenda kuretirement nothing to talk about. I'm sorry my brother but anyway regandikuwishire iwe ukauri kuamerica nevamwe vari kuvisena vari kuteerera vane hope kuti ehe ngatiraramai kuti ngaita sei but zvinhu zvakatiomera.
Aiwa takunzwa zvakanaka tinotenda zvikurusa nekupinda pachirongwa.
Maite aida maite kutumira mabhatiri tichingoisa mavairesi andakatenga chitira magezi but hendiwe sori.
Aiwa tichaona kuti tokwanisa kukurungira here.
Maita bafa chaivha ndafara ndima ndipa hope chete habati upenyu hapana.
Aiwa 2020 zvichanaka baba kwamuri ndoti happy new year handisi.
Zvakanaka ini ndinowishira vese vateereri vestudio 7 kuti happy new year although I don't know whether there's life there.
Aiwa tinotenda asizoni kuti umunyu mulaleli ongenayo kumuhlelo umwe wamuteereri another caller ongenayo kuhlelo yena uthini ngodabona khona ekodwini khola muteereri welcome nechirongwa chedu cheve chidiki.
Hello,
yebo mlaleli, how are you?
Anyaphila, ukhuluma nomkhokheli moyo.
Mkhokheli unjani futhi?
Anyaphila.
Usixhuma ungaphi?
Ukhuluma lana eSouth Africa.
Selifikile yini ku-2020?
Hayi, asikafiki. Ku-2020 sisalindele nje ukuthi izikhathi zifike.
Kodwa ukufika uzafika ngithi.
Yeah,
hayi ngempela mkhokheli. Nantu double khona ekudwini nangu 2019 usehambile u-2020 usefikile ubona ngani izinto zihambe kuhle na elizweni kulumnyaka?
Kulumnyaka njengoba sewugciba kanje hayi akulalutho mina ngathi luhambe kahle. Alukho cause njengoba besibona ke kuloku kubulawa kwabantu kuqatha kwabantu abantu amadokotela acotsha imisebenzi amatoyitoyi yabona ayikho into ehambe kahle lo nyaka. So hayi anginaphinde futhi anginahophu kahle ukuthi i-next year sizoba nempumelelo e-right ngoba ngikhala ngokuthi aluba abantu bayakwakuthi-ke njengoba yabona kisana sesinamaphathi amaningi ngicabanga ukuthi lawo futhi apinda nomthelelo ukuthi ilizwe lethu liwe kakhulu because omunye nomunye abe hambe eyofuna ama-sanctions laphana ukuthi maybe labo bangabuya basize yabona. So uma kungakwazeka ukuthi next year wonke amaparty singathethelekile ukuthi mashonaland mathebuleland kumbe kuphi kuphi yabona bahlale phansi maybe bathi emaphathi amathebuleland ahlangane emashonaland ahlangane uyabona bese bezohlanganisa nje ukuthi kudala kwakunjani ngicabanga maybe kungasingaba ne-hope from lapho.
Bakhona yini ofisa ukubabingelela ubafisele umnyaka omutsha ole njabulo?
Yebo abakhona kakhulu, ngifisela nje izihlobo zami abantu bonke basekhaya bangene kahle nje umnyaka omutsha. Bese ngizothi okunye kade ngiwebusele laphana benesifiso ukuthi nje aluba kuyenzeka lo hulumende wethu azame ukubonela abantu abethu ukuthi bafunde yabona. Because akula life nje ungafundanga. And then futhi nalinto nje ukuthi mabegula bona bese bebaya kwamanye amazwe aluba kuyenzeka ivalwe okwezothi bekwazi ukulungisa izibhedlela.
So wena uthi kumele bayeke lokho ukuthi umuntu angagula eChina omunye eSingapore kumele hayi bakuyekele khonokho balungisise izibhedlela
yebo. Silungise izibhedlela zethu. Mina ngizothiwa upresident weSingapore uyagula ulethwe eZimbabwe. Angazi upresident weSouth Africa uyagula ulethwe eZimbabwe angazi ngikuzwa. Kodwa thina amadokotela la siwacothayo kithi lana eZimbabwe yiwo siwalandela khona lapho kubo Singapore siwalandela kuphi kuphi yabona. And then futhi kuyikudlalisa kwemali because indiza lezomthatha lapho umuntu uyedwa imusa eSingapore imusa eChina imusa kuphi kuphi yabona uyabhadalelwa futhi ihulumende ubhadala nge-foreign currency. Abantu bayalamba amadokotela silawa ayikhona ukuthi silawa amaningi over izibhedlela silazo sezi-m nje ngathi imali analesisa kwamanye amazwe aluyamenteni izibhedlela loku la yenale nto yokuthi abantwana bamaministri abahlala phetheya kwamanye amazwe yabona bafunda khona uministri obhadalelwa uhulumende uhulumende laba bantu abaphetheyo abasena ndaba nangapha yabona. Mina ngikhumbula ngisafunda ngama-90s sasiphiwa amabhuku esikolo kodwa manje akusaphiwa bhuku esikolweni. Akusekho konke lokhu yabo.
Hayi siyakuzwa mkhokheli, isikhathi sesidliwa ngwangoyo kulabanye abalaleli abafisa ukungena kuhlelo. Siyabonga ngithi baba.
Siyabonga kakhulu, liqhubekele phambili, lingene kahle nanomnyaka omutsha.
Lawe bra mkhokheli kuwe ngithi happy new year ngithi ndathi.
Happy New Year, siyabonga.
Bye-bye. Right, Muri Zimbabwe, that was Mkhokheli. He highlighted a lot of things. Iwa wat aiwa, inemaundrao, wongu zina zina kumira zakanaka. I see he put a couple of wishes where he says, dilpane sinu, zinofana ugadziri somuna 2020. Mkhokheli highlighted how he firmly wants the government to fix the health sector ku Zimbabwe. Anzi nyaye yekuti vanhu vakarwara voenda kunana China kunana Singapore pasina zvo ngatigadzirisei ma hospital edu kuitira kuti vakarwara vanongopinda muchipatara chiri muZimbabwe kwete kuda kuenda kune dzimwe nyika. Now let's continue with the other segments and the other incidences and events that happened throughout the nation. Now in throughout the whole time in April we touched on the issue of drug use. Pa inyaya yashungurudza vanhu vechidoko vakawanda, the youth abantu vasakula ngempela kutwa hai vari kupedzwa nenyaya yekutora zvidhakamiswa. So in April we touched on the issue of drug use and we highlighted how it's become a big pandemic in Zimbabwe. Our correspondent Columbus Mavunga touched on that, and not to mention that even after he touched on that, in the following month, in May, there were 131 youths that were arrested at a Vuzu party in Bulawayo over the same issue. But let's head to Columbus Mavunga, who's going to break down what exactly happened in April. Apota Chibata, yaya, ye ma drugs. Pane vechidiki.
Less than 3 in 10 young Zimbabweans have steady jobs. Many are idle and see no economic opportunity. For some, that leads to problems with alcohol and drugs. Catholic Church leaders, community activists, and the Ministry of Health are launching a campaign to warn youths about drug and alcohol abuse and how it hurts a person physically and mentally. President Emmerson Mnangagwa's government says it cannot deal with the problem on its own.
Alcohol and substance use is a rising problem in all of Africa and also in Zimbabwe, and it's become one of our top three diagnoses that we're seeing in our mental health units, so it's becoming a problem. There haven't been many national surveys on this problem, but from other nations, substance use can, it's a combination of factors. It's a multifactorial problem.
Youth are susceptible to peer pressure and can easily gain access to drugs, says Dr. Roafam. Once hooked on drugs, they also become more likely to engage in criminal activities. This 20-year-old asked us not to film him when he was smoking cannabis. He says drug use would fall if more people could find employment.
We are going nowhere. Even if we are to look at the streets, there are some other people who are damaged. 50% of the youth in the streets, they can't even work. Their life are distracted by drugs and so forth.
This Catholic Church hosts activities for young people to keep them busy and away from drugs.
Within our hall, the way it is structured, upstairs we are creating what we call a study center for the young people. We are finishing it. Then we have the computers. We have also started like what we call the sports for the young people. We've created a volleyball pitch. We've created also a netball pitch here as well for the young people that and they are free. They, during their free time, they can be engaged in sports everywhere here. So at least with that, we are removing them from being just idle.
While those activities might help, when these young people have finished playing, they still find themselves unemployed. And the temptation of drugs and alcohol remains strong. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Siyabonga, siyabonga. Columbus Mavunga, eliyawani ngichasisile ngempela ukuthi hayi. Uduba lokuthatha izidakamizwa hayi ukuthi waseluqedile ngempela abantu abasakhulayo eZimbabwe ndikabatha zvekare kuti nyaya yakaendiramberi. This is a report that was done in April. I see the following month takanzwa kubulawayo kokontutu sathunxa ngempela 131 youth were arrested for attending a vuzu party. For those that don't understand ukuthi kahle kahle kuyini vuzu party, amavuzu party ndaya ma gatherings kana kuti ma party kana kuti apo anorongwa nevechidiki huwa under the age of 18, vanenge vachienwa hwahwa vachiputa mbanje vachiita zvipabonde nezvinhu zvakasiyana siyana. 131 youth were arrested, some of them aged 12, 13. So that's one of the things that we highlighted elizweni okuhluphe abantu abasakhulayo kulumnyaka. Ndirikunzwa ndine mutereri asizoni kuti umlaleli yena uthini ngodabule khona ekutwini. Khona khona mutereri ndinomugamuchira muchirongwa ngiyakwamukela kuhlelo ngubani khona ecingweni.
Hello.
Hey, Baba, zuru famba.
Yes, sir. I'm coming back. Makabiyeni.
Ah, Mushe. Ndim koma nkomo era.
Ndim makowa.
Hey, vamakowa, zuru famba.
Apana chiri kufamba. Zvino zvakamira kuti ndi.
Ah, hamusati mapinda muna 2020 here mudare.
Hamusati mapinda takutarisira kupinda but hey, gore ranga rakaoma iri.
Tiudzeiwo zvizhinji.
Ah. 2019 yanga yakatomera tikutarisira kuti yechi vari kumberi uko vari kuchaira ngoro dzezvenyika dai vaibva kusunungura kuitira kuti gore rechikutanga manhero ano ritangike zvakanaka.
Makatarisira kuti 2020 zvichachinja here mukoma mako
kupinda?
Makatarisira kuti zvichachinja here muna 2020?
Ya, tarisiro tinayo asi manje tiri kuona zvichinetsa nekuti vakaramba vachingodhonderana zvavari kuita izvi zvinotiomera. Saka tikushuvira kuti dai vaita kuti zvinhu zvirerukire vanhu vese pakurarama nekuti tiri kushanda but tiri kubuda hakani.
Ndiudzeiwo mukoma Aaron, chii chakaitika muna 2019 chamungati ichi kai chandipe ndakakangana?
Zvinosanganisira kuti kutooma kweupenyu kuti zvinhu zvanga zvichingo woma kuti muma hospitali hamusi kuendeka mabasa macho vanhu vari kushanda bari mari zvacho dziri kubudamo hapana chinobuda chaunoita chaunonyatsoona kuti ndaita chakati saka zvino zvino inototirwadza izvo kuti paupenyu chebo hatisi kuronga remangwana rakatinakira
mune chivimbo here chekuti zvinogadziriswa gore riri kuuya
ya chivimbo chiripo kana sezvandisaiwa kuti vanhu vakagara pasi vakataurirana woona kuti zvii zviri kudiwa kuti zvinhu zvedu zvifambire munhu wese zvakanaka
haiwa takunzwa zvakanaka vamakohwa varipo here mune hama kana kuti shamwari dzamunoda kumhoresa here muchivashuvira gore idzva rakanaka
haiwa hama ndinadzo ndina mukoma wangu vari South Africa nevaninina ana makohwa nana zembe vese vari ikoko ana chirango tinovasimbisa kuti vaive nenguva yakanaka kwamuri ikoko nedzimwe hama dzatinoshanda nadzo mumabasa kuno nekugarisana nadzo nemadzimai angu kuti vasimbisawo kuti vange vachipinda mugore rakadai kutarisirwa pamanherano iyi
aiwa takunza zvakanaka vamakohwa tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa kwamuri ndoti happy 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 new year mudari
tinotenda mazvita enyu nekutibata
saka tosangana muna 2020 Right, Muri Zimbabwe, mabva kunzwa kuna Aaron Makoa, that was Aaron Makoa, Zimbabwe, of course, based as Lizwe, Zimbabwe, na uti, this year, use kateleng mpela, uti 2019, ngonu chaye panzi, 2020, buya smokzi, singatini, vamakoa wanya tutsanangura, he explained that, ngombono wake, in his opinion, izinto azihamba kuhle kulomnyaka. As kubekele pambili ngojabule khona kudwini let's highlight more events that happened in Zimbabwe in 2019. Now, as we proceeded, another thing that happened recently, and it's a story that we broke here per Studio 7, the health sector started dilapidating in September 2019. And as a reaction, state security agents were allegedly kidnapped or a president of Zimbabwe Hospital Doctors Association, or Dr. Peter Magombe. This is something that happened in September, and if you remember correctly, when Dr. Peter Magombe was found, he set his first interview lapha ku Studio 7. But let's go back to September 2019. Lapho sabona abodokotela besithi hayi man, lingasithathe kancane, musathi derere, dzosai Peter Magombe. Let's take a look.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Re: disappearance of Dr. Peter Magombe. We, the senior doctors, specialists, working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Paranyato Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombe, which was reported to Budililo Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... Ourselves from 0800 hours 16th of September 2019 as medical practitioners from both public and private services.
Libone lapo, that was September 2016, apo Dr. Peter Magombe wanga watorwao, who were allegedly state security agents, takazo wano Dr. Peter Magombe wakawanikwa, and his first interview yakaitwa Panapapa Studio 7, where he was explaining, he needed to be checked to make sure kuti, since then we haven't spoken to Dr. Peter Magombe, but we're looking tinongo kuti hopefully muna 2020 tange tinawo saka kumuhle Zimbabwe muhle sesifikile mapetoleni tashuka kumagume echirongwa chedu chanasi 31 December 2019 anokoneka ine mfaro. Thank you so much to everybody who joined us. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Mike Hove kwamuri muri Zimbabwe gini mtsaka kumuhle Zimbabwe muhle niti happy new year. Bye bye.